Manirakana na kamuri ya Zimbabwe, ino in Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechishanu, Gumiguri 14, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Diaspora Global Network rinoti riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi zvichitevera mashoko akaburitswa nechikwata cheOperation Dudula ekuti chichapinda muzvikoro chichidzinga vabva kure vose. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa vanhu vanodarika mazana manomwe zvikuru sei mainjiniya. Mamwe masangano anomirira varayiridzi munyika onyunyuta nedanho rebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro. Asi badzi redzidzo yepasi rinoti rakatora danho iri kuitira kuti vana ava vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimuzi Suwanda, vanoti sangano ravo riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nesangano remuSouth Africa reOperation Dudula, iro riri kuti richatanga kuenda muzvikoro kunodzinga vabva kure kuti vadzokere kumusha kwavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kurayiridza pamwe nekudzidza muzvikoro zvemunyika iyi. Vazhinji vanoti vari kugara vakabatira ura mumaoko, asi Dr. Siwanda avati mumisangano yavaita nehurumende yeSouth Africa, hurumende iri kuti haisi kuzoregedza Operation Dudula ichiita madiro aGeorgina. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naDr. Siwanda nezvenyaya iyi.
Zvanga zvisati zvatanga, asi tinoziva kuti nemamiriro ezvinhu sezvo vakamboedza kurwisa zvipatara. Tiri kuona kuti vachaedza zvavo vakashungurudza vanhu, asi vanhu vamwe vanoda zviri mumutemo nemapurisa havazozvitenderi izvozvo.
Munokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro vangave vari vadzidzi kana vadzidzisi kuti vaite sei?
Aiwa, tinovakurudzira kuti ngavagare mumabasa avo vana vaende kuzvikoro kuitira kuti vagone kuti vasarasikirwa nemabasa vanoshanda uye vana vasarasikirwa nedzidzo. Nekuti zvavari kutaura izvi tofunga kuti kubva pane zvese zvaitika tinoziva kuti havangasviki kuti vagone kuzviita nekuti vachasungwa.
Imi muri kuedza here kutaura nehurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi?
Ndo zvatakatoita, zvinotokodzera kuti iko zvino tione vanhu vachisungwa uye tione vari mugavhenmendi vachikurudzira kuti aiwa hapana munhu ane kodzero yekuti ashungurudze umwe munhu, uye hapana umwe munhu anobvumidzwa kuti aende anobvunza vanhu maID kana kuti mapassport, nekuti izvo ibasa remapurisa neHome Affairs. Saka iko zvinova kuti chero vachienda kungoti vanongofambidzana zvavo neHome Affairs, vanotoenda vese kuti haikuno, asi ivo vega havagoni kuti vazviite.
Mungati kutaura kwenyu nehurumende kwabatsira here?
Tinofunga kuti kwabatsira chaizvo, kuti kutaura kwataita tu kwatinenge tiita nehurumende nekuikurudzira kuti aiwa toda kuti vanhu vese vachengetedze mutemo, tinoona zvabatsira zvikuru. Nokuti neavo vana vachifanira kuwanana premier vemuno vachangobuda premier Makura vanga vachiona zvisina musoro mazuva akadarika aya vachishandidzana neDudula, vakapedzisira vaakutotaura kuti aiwa hatidi kuona vanhu vanoshungurudza vanhu, tinoona vanhu vanohamba vachigwisa vanhu nokuti maforeigners, tinoda kuti vanhu vazvibate nenzira dzakanaka. Saka tiri kuona kuti aiwa zviri kutoshanda chaizvo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimuzi Suwanda, vachitaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa avanhu anodarika mazana manomwe zvikuru maenjinia. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nebhanga reStanbic pamwe nesangano rinomirira makambani ekuChina muZimbabwe, reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Mumashoko avo pavhurwa zviratidzwa izvi muHarare nhasi, mukuru anoona nezvemabhizinisi mubhanga reStanbic vaPatson Mahachi vati donzvo rezviratidzwa izvi nderi kubatsira vana veZimbabwe kuwana mabasa.
So nhasi izvo guru ratinaro tine makambanis ekuChina ari ku tarizira pa job fair yatinayo nhasi yatakaronga ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire avo vari kutsvaga mabasa, kuti vawane mabasa. Nhasi makambani ari pano there over 30 makambani iwayo ane mavakanzi anosvika 700 vari kutsvaga vanhu vanogona kuemployiwa kuti vashande mabasa iwayo makambani emaChinese. So tiri kushanda tiri pamwe chete ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire vari kutsvaga mabasa, tichibatsira zvenyika kuti kana vanhu ivavo vawana mabasa vachashanda vachikonzera kuti nyika yedu irambe ichibudirira.
Vati bhanga ravo rine ukama hwakasimba nemakambani ekuChina, ndosaka vabatana navo pazviratidzwa izvi.
Tasarudza kuita navo nekuti tine ukama hwakasimba chaizvo ne Chamber of Chinese Enterprises, saka tichishanda navo nemakambani eChina ari pano. Saka naizvozvo taona zvakakodzera kuti tinge tichiuya tiri pamwe chete tichibatsirana navo, nekuti vari kutsvaga kuti vangabatsirawo sei vanhu vanotsvaga mabasa nekubatsira nyika kuti iwane kubudirira.
Mutevedzeri wasachigaro weChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, zvakare vachiona nezvekuburiswa kwemashoko musangano iri, Amai Chanel Liu, vati varonga zviratidzwa zvanhasi nemangwana nekuti makambani anobva kuChina ari muZimbabwe anoda kubatsirwa kutsvaga vashandi, uyewo vanhu vakawanda munyika havana mabasa.
Also understand there is a difficulty for local people to find employment as well. And a lot of freshly graduates, they couldn't find a job. They need to go to other countries to find job opportunities. That's why we created this platform for job seekers and employers, organizations to meet face-to-face, to understand the needs and also the demand for them to meet with each other.
Tinoziva kuti mabasa anonesa muZimbabwe, uye vazhinji vari kubva muzvikoro vari kutobuda munyika kunotsvaga mabasa. Ndosaka taronga kuti makambani edu vasangane nevari kutsvaga mabasa kuti vaone kuti vangabatsirika sei.
Vaenderera mberi vachiti pane kusanzwisisa munyika pamusoro pemashandiro anoita makambani ekuChina munyika, uye zviratidzwa izvi zvinopa vari kutsvaga mabasa mukana wekubvunzurudza nekunzwisisa mashandiro anoita makambani ekuChina.
That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions are available, what salary that we offer, and in the meantime, you can communicate with the HR, the employees straight away, and to understand what exactly is going on.
Dosa kataronga zviratidzwa izvi kuti vanhu vazive zvinodiwa, mari dzinotambirwa, pamwe nekuti makambani aya anoshanda sei kuti munhu apinde basa achiziva zvinodiwa nekutarisirwa nekambani.
Mumwe wechidiki apinda muzviratidzwa izvi, Muzvare Naomi Chifamba, audza Studio 7 kuti zviratidzwa izvi zvakanaka chose sezvo zvichipa vanhu mukana wekuwana mabasa.
Dambudziko randaona nderekuti vanogone kunge vachida vanhu vaive vanenge vachitaura chiChina. Ofisi isusu vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho chiChina chinenge chitori kure, saka hapasina kuti izvozvo inoi nzvimbo yakanaka kuti kana vanhu vakauya vanokwanisa kuwana mabasa. Kutodarika pavanozokwanisa kuenda kumakambanis aya vari dunga munhu unogona kumashayiwa mabasa, saka apart from that is visible.
Vamalvin Katio, Vatiwo zviratidzwa izvi zvakanaka asi vakati hazvinyanyi kubatsira zvikuru sei kune avo vachangopa kuchikoro.
Pane patisiri kufara napo. Makambanies aya ari kuda experience yatisina sevanhu vachangobva kuchikoro. Zvagraduate manje. Saka job fair it's very important taifarira but zvimwe zvacho zviri kudikana panapa hatina hatisati tava nazvo. Saka tinotarisira kuti gore rinouya vange vanesi imwe job fair at least tinenge tanewo ka experience kwechibasa.
Mukuru anoana zvekupinzwa kwevanhu mabasa mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Vimba Ichiza vati hurumende inotsigira zviratidzwa izvi. Vatiwo kunyange munyika muchinetsa mabasa pane mamwe mabasa akawanda anoda hunyanzvi ayo ari kutoshaya vanhu. Pane makambani ekuChina anodarika makumi masere ari muZimbabwe uye ane vashandi vemuno vanodarika zana rezviuru 100,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Mamwe masangano anomirira varairidzi munyika ari kunyunyuta nedanho raanoti rakatora nebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro kuitira kuti vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. Zim Live inoti sangano reprogressive teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rakati hurumende haina kunzwawo kubva kwariri payakatora danho iri. Ukuwo sangano reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kunyange urongwa hwehurumende hwakanaka rinoona sekunge hurumende yakaona kuti vana ava vari kukasika kunyora bvunzo zvoita kuti ide kuramba iinavo vachiwana zvekuita. Asi mutauriri wesangano iri vaGodwill Taderera vanoti havaone vana vachizoramba vachienda kuzvikoro sezviri kutarisirwa nehurumende kana vachinge vatozonyora bvunzo kare. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaubert Masaraure kuti tinzwewo pamire sangano ravo panyaya iyi.
Danho iri relife orientation program rangotorwa zvechibhubhubhu zvisina kana kutaurirana kwanga kwati kwaitwa. Varairidzi vacho vanotarisirwa kunzi vanenge vachibatsira vana havatozivi kuti vanovabatsira nei nekuti pakudzidzira kwavo basa havana kumbi vadzidziswa zvinhu izvi uye hurumende haina kumbotorawo matanho ekuti vazive kuti basa ravari kutarisirwa kunzi vaite rakamira sei. Ndo panofira zvirongwa zvizhinji zvehurumende chero zvinganake sei asi kana zvichinge zvichingoitwa kunzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Zvii zvamaitarisira imi sesangano kuti dai zvakaitwa panyaya iyoyi?
Tinowanzokurudzira kuti pave nekuronga kwakakwana paine maplans ari predictable vanhu vachiziva kuti musi wakati gadziriro dzichiitwa nenguva yakakwana. Zvino nyaya yekuorienda vana inenge isina kushata asi zvino kana vanovaorienda vasina kuwana dzidziso yekuti vana vacho vanoorendwa sei zvinoreva kuti hapana kungotambisa nguva yevana vachigara muzvikoro mahara.
Mutungamiri weATUZ Robert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe kana kuti PEUS waWilson Makanyaire avo varikuimba rwiyo rumwe chete sezviri kuita mamwe masangano zvekuti hurumende yakaita zano ndega.
Isu seboka rimwe rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe danho ratorwa nehurumende tarinzwa tariziva takagarawo pasi tikabhuya nevamwe mainyenzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pamwe panyaya iyi. Chatangochema ndechongoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati asina kana waambokonsauta asina kana waambotaura naye wongotora danho rinoafekta maticha rinoafekta vana afekta vabereki. Ndaona sekunge employer aita humbimbindoga wokungoita zvinhu zvake ari ega. Chinenge chakanaka kukonsauta vamwe kugara pasi kukurukura kurodzana pfungwa toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini. So isu sePEUS hatizi kufara nedanho ratorwa naemployer wedu rokungoti endai kubasa mari chegrade 7 endai kubasa endai kuchikoro vana vegrade 7 tisina kumbogara pasi kuti tikurukure. So tiri kunyunyuta.
Zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanyairi?
Aiwa, kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga. Asi tinoda kungotarisa mawira zvaita nezvazvingakonzera kuvana. zvinangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7. Zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka. Asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayika nemwana apedza degree, chiri kushayikwa nemwana abva kutertiary college, chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college. Zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi? Kungori kutaura kwaemployer kuda kungodza kubata vabereki kumeso, pati chokwandi chekuti ugaro hwevana hwakanaka, asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka, vasina mabasa.
Matanho apa hamuchatora sesangano, muchapikisa here danho iri?
Isu sesangano revarairidzi reprofessional educators union of Zimbabwe tanyorera magwaro kuna nasachigare wedu vemaprovince kuti vangonzwawo kuzasi kuva membership yedu kuti vanofungei, asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovince maviri kana matatu atumira mashoko. Vadzidziso vari kunyunyuta kwazvo, zvekare kudzidzisa vanonyunyuta vachiti zvingadzidziswa vana zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa. Dai employer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bonus yavo achitovatenda basa ravakashanda, because vakashanda zvakaomarara kwazvo, vaine uhoru ushoma. So zvekuti vadzidzisi vari kufara, aiwa tinganyepa. So danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini.
Avanga vari mutungamiri weprofessional educators union of Zimbabwe vawilson makanyaire vari parunhare kuhurungwe kumashonaland west nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti chirongwa chekuti vana vegrade 7 varambe vari pachikoro kunyange vakapedza kunyora bvunzo dzavo chakanangana nekuti vawane mukana wekudzidziswa nezvavachanosangana nazvo mberi, kana kuti life orientation program, vachiti hazvireve kuti kana vana vanyora bvunzo chikoro chabva chasvika kumagumo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuputika kwebhambu mudunhu riri pakati peMali kwauraya vanhu vapfumbamwe vanga vari mubhazi nhasi. Dunhu iri riri kugara richikanganiswa nemhirizhonga inokonzerwa nevanopfurikidza mwero. Chiitiko ichi chaitika mumugwagwa uri pakati peBandiagara neGondaka munharaunda yeMopti. Mumwe wechiuto ndadaro achiudza sangano renhau reAFP. Komiti yedare reparamende muAmerica reUS House of Representatives iri kuferepeta mhirizhonga yakaitika musi wa6 ndira 2021 pamuzinda weCapitol yakavhota neuwandu kuti inyorere vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump samanisi rekuti vape umbowo pamusoro pechiitiko ichi. VaTrump nevatsigiri vavo vari kusoropodza kuferefetwa uku vachiti kwakafanana nekupumwa uroyi. Vamwe vagari vekushurugwe kuMidlands vari kuchema-chema nekupazwa kwavanoti kuri kuitwa gomo reboterekwa nevanhu vari kutsvaga zvicherwa izvo vanoti zviri kunyangadza nzvimbo yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gomo reboterekwa nderimwe renzvimbo dzinonzi dzinoyevedza mushurugwi mudunhu reMidlands. Asi mumwe mugari weshurugwi vataita chirume vati kucherwa kwegoridhe kunyanya mugomo iri kuri kusakadza nharaunda nekuparadza kuyevedza kwegomo iri. Vachirume vatiwo kushandiswa kwemishonga yavati nenjodzi mukutsvagwa kwegoridhe kuchakanganisa ugaro hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo.
Kukanganisika kwenzvimbo kuri kuitika ipapo nekuda kwemishonga yavarikushandisa inozoyeredzwa ichienda nenzizi zvipfuyo zvicha zvatsigirwa.
Izvi zvatsigirwawo navaGraham Gavi avo vatiwo vanokatya madzwa kuti mamwe makambani ari kuchera mugomo iri ari kutopiwa mvumo. VaGavi vati apo vagari veshurugu vari kukanganisirwa nharaunda yavo, hapana chavari kuwana uyewo hapana chinoratidza kuti nharaunda ichagadziriswa. Imwe yemakambani ari kunyanyoshorwa zvakanyanya ikambani iri kutsvaga goridhe inonzi Chengzi Mining. Kunyange zvazvo vagari vachiti kambani iri kukanganisa nharaunda inonzi ine mapepa anoibvumidza kushanda, kusanganisira mapepa anopiwa nesangano rinochengetedza nharaunda Environment Management Agency kana kuti EMA. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani iyi kuti tinzwe divi ravo tisati taenda pamhepo. Sachigaro wekanzuro yetongo gara variwo zvakare kanzura weward 18 munova mune nzvimbo yeboterekwa vaGoldman Kapeta vati vaizosununguka kutaura nesu vationa kwete zvepanhare mbozha. Asi vaudza Studio 7 kuti kambani yeChengzi Mining ine mapepa kubva kuEMA vachitiwo havasati vawana nyunyuto kubva kuvagari nezvekuparadzwa kwenharaunda uku.
Yeah, to my understanding that one in the EIA certificate database kwedu. Environmental impact assessment ningi certificate. Ah, mnharaunda matinogara chai masandai wona tsati tiponese. Havasati vauya kudaro kuna ngomhanya kushoshwa media. Vaine majenyu kozi yavo vatafunga uyu kwatiri. Isi totambira zvimo zvacho mulocality yacho.
Mukuru weEMA mudunhu reMidlands vaBenson Basera vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nesu pazuva ranhasi kuti tinzwe kuti kambani ine mvumo here kana kuti kwete, vachiti tivabate mangwana.
Mafona henyu zvakanaka, asi kuito zvino ndiri panguva isingagomoti nditaura iri kati zvidoro zvamungada.
Studio 7 yakundikanawo kunzwa kubva kubazi rinoona nezvezvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Mutambi wesiva wechidzimai kuda kwashe Chiwandire Manhero anhasi ari kupinda munhandare naZulila Munoz wekuMexico kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council pamberi pemutevedzeri wemutungamiri weWBC pasi rose vaHosin Hoche. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
VaHouchi vanoti anokunda mumutambo wanhasi achawana mukana wekurira bhande repamusorosoro reWBC regoridhe iro riri maoko aye Mileti Mercado wekuMexico pari zvino. Chiwandire anga akamirira mutambo uyu nemaziso matsvuku mushure mekuendeswa mberi kwawo kubva musi wa27 yamabhubhu kuiswa musi wa1 Gumiguru ndokutadza kuitwa musi uyu zvekare. Asi Munoz akasvika muZimbabwe nemvuro mushure mekupindira kwehurumende kugadzisa nyaya dzemari dzaitadzisa mutambo uyu kuitwa. Vatambi ava vari kubhadharwa mari dzavo nehurumende iyo mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenz Zimbudzana vanoti anokunda ari kuwana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. VaZimbudzana vanoti vari kufara kuti mutambo uyu wabudirira vachiwedzera ivo kuti vachafarisisa kana Chiwandire akakunda. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo wakakosha uyu.
Mutambo uyu mutambo wandakagadzirira kwenguva refu, saka zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba, takagadzirira zvese zvakakwana.
Asi Munoz ane nhoroondo yakasimba mumutambo uyu mushure mekukunda mumitambo makumi maviri pamitambo makumi manomwe yaatamba. Chiwandire atamba mitambo misere akakunda mumitambo mishanu. Mumwe murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vayambira Chiwandire kuti anofarira kusunga dzisimbe nekuti munozi asi wekutamba naye. Asi va Clyde Musonda vanove zvekare murairidzi waChiwandire vanoti mutambi wavo ane matambiro akasiyana zvikuru nematambiro evamwe vanhukadzi zvekuti vari kuona achidarika pachinano chari ichi.
Ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi.
Vanoti vari kuona Chiwandire achidarika pana munozi achinotora mabhande ese ari muremu uhu.
Musikana uyu ari kuenda kumberi zvekutoti tida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelts ese mudivision imomo tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Mutambo uyu ndiwo wekutanga weWBC kuitirwa muZimbabwe uyezve wechitatu chete kutambirwa muAfrica. Pamusoro pemutambo waChiwandire naMunozi, pane mimwe mitambo yetsiva minomwe yarongwa manheru ano. Tinashe Madziwane oyo akambotora mukombe weAfrica Boxing Union ari kupinda munhandare kurwa naJeremiah Mere vachirwira bhande renational champion reuremu weSuper Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 zvokugine.
Muchikamu chedu chesvondo rino chemimhanzi, nhasi tiri kukupai hurukuro nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero kana kuti gospel, Miriam Mulambo, uyo anorarama ari kuUnited Kingdom. Miriam anove nhengo yekereke yepostere Johan Masowe Chishanu, anosanganisa magitare nenziyo dzekereke yake. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinoitwa Miriam Mulambo, known as Prophetess Miriam. Ndiri mupostori weJohan Masowe Chishanu. Ndinoraramira ndiri muUnited Kingdom. Ndakazvarirwa in Manicaland Province ndikakurira muHarare. Ndakazoitawo degree rangu renursing in the United Kingdom. Munova ndo mandiri kushandira uye ndo mandiri kurarama ndiri.
Zvemimhanzi izvi makazvitanga rini?
Zvemimhanzi ndakazvitanga gore rino ra2022. Asi chipo chandakaberekwa chiri mandiri. Ndiri munhu akakura achifarira zvekuimba uye nekunyora mimhanzi. Saka my first song akairekodha muna April 2022. Chipo chekuprofita chakatozouya mashure mechipo chekuimba. Saka zvinhu zvigere muropa.
Semupostori, vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu?
Semupostori, aisinyore zvakaoma kuti mimhanzi itambirike muvanhu. Asi hazvizotimisi uye hazvitizorere kumashure. Ticharamba tichiimba, tichiparidza ukuru hwaMwari kuburikidza nekuimba. Tichiparidza ukuru hweZu kuburikidza nekuimba. Kuimba kuparidza, kuimba kutaura nenyika. Saka hazvizotidzosere kumashure.
Muri kutarisira kuenda kupi nekuimba uku?
Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekuimba. Gore rino so far ndarekodha 8 songs, which is my first album titled Nguva Yakwana. Saka mugore rino uya ndiri kutarisira kurekodha nziyo dzakati wandei.
Vanoda kuteererawo nziyo dzenyu vanokuwana ikupi?
Mimhanzi yangu yose iri paYouTube, Spotify, Apple Music, Twitter, Facebook and DistroKid.
Kamunoti akandiko kari pamoyo kamunodawo kubuda nako mudariro vatereri vambokanzwawo ndekapi?
Song inonzo sana ndiyo song iri pamoyo pangu andipedze zuva ndisina kuridza song
Hosana. Hallelujah. Praise the Lord. Hosana.
tinotenda Miriam Mulambo neurukuru edu musakangana chirongwa chelive talk nasa apo tiri kutarisa nezvekushambadzwa kuri kuitwa mabasa nezvigadzirwa nemakambani ekuchina ari munyika anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyeme na Gift Dube.
Kuzika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba ezifakelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Mfumfu 2022 ngukips tube endaweni zethu lamhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Tidula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other.
Kulamakampani akwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi oyichina Standard Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sihlanganayo Expo kwenzelwa koBulawayo. Kuleviki uhlelo Woza Friday sizosithenda Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza nengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Umkankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuthiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka osebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele isikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni seLimpopo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza. Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi utuhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni lase South Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela, ikakhulu o-teacher okwenziwa ngo-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulupiri uthi le into enziwa ngo-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo, ngoba vele i-demand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela ophathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa ngiphambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anjimtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulamankampani akwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso kwensuku ezimbili wokudinga umsebenzi we-China Stanbic Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresidente Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqo ngabebhanga ele-Stanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni e-Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalombukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga le-Stanbic umnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lombukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele-China kungaleso sizathu beqoqe lombukiso. Umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso e-Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethulwa kwemibiko kule nhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqele umbukiso bebambisana labe-Stanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding, a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's the different kind of stories. That's why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincitshi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalo mbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leon. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizwe lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kula mankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula 82 aqhathe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 yiseWashington DC, ngiyoPresident Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe wehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kobulawayo. Wosomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Esibone ukuthi masikhathe elithuba size la kuyihlanganayi hlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Siyama namaphondo amane, amaphondo ala siyama nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amaphondo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
Abawubhizimusi lokutholisa abantu izimota zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane loDlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo, i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi ingakube kanjalo esisebenzisana lazo, so sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day, so sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimota zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bayathatha izimoto bayahaya izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwabakubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba market ama-products wethu awejin liram ngoba lapha kule imarket ye tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayehlanganayo muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Ezandla yona lo mntana uma ubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise la mathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Ukhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Khothe uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa namhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemsec zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ, sikhokhele lomnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe, iZimsec, incwadi. Sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yezimseki ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwanga.
Singathi baba Sithandwa, kuyini elifuna ukuthi izimseki lenzele khona?
Sicele inhlanganiso yezimseki ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananeyo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bayathwebula imhloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyacinisa isedlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe, sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula, bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana nabezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service, logatsha olukhangelezwe imfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunye. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo wokukhangela imihloliso eyenzakalayo eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, besixoxa laye ekubulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePalamende lakweleMelika eleUS House of Representatives akukomiti yecubungula yesehlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano eMelika namanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State uMnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende uMerrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacelo omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcwele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabeMexico kwelemelika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo sezivele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika uba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. UMnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapolisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka lamanje lapho wase watshiya umuzi, kodwa ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhale ngathi uyafika, kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachasha futhi ezilu ezindlili. Manje ngikhuluma last month sekuchasha inkomo okuliguqawama kulithokazana, ngibeso siyakuba lithokazi kule yini kucathile la. Angikwazi nje ngabe fela eganini kumbe sekuyikho ukuthi sekuzona izinkomo engamfazi ekho kukhona.
Ye, singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo. Akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile sibili nami efonini, ngazama ukubhala lapho ikuthwani la ukuthi indawo yakhona ingasukeeyefika mhlawumbe ngingathola inkomo yami le engingayiboniwe. So-ke ngisizakele kube khomenta lapha abanye bekuhambe ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi ngikhatshana ngoba ngisebenzi ngabe ngiyekhona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Ngikho lapho ebengisisa khona ngami ngithi ngiyefika khona ngani ngiyekhangela mhlawumbe ngathola inkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kutsho ukuthi mina ngisuka kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu kade ngithethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi lami ngimncedisa nje kokunye. Nami uma ngibekuyisebenzi yena ngikhaya ngimbize ngidabamba lapha ntizekuba athole okungamasini. Kanti yena uyasiyada wonke ngakube nganzi kini, kube nganzi kini yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdiscovery khona ukuthi uyatshenza, wayesengizenzela umumbi lenku into ezinjalo. Bamthola yindaba engayiripotayo emaponsini, kodwa akula progress ngoba angizwali uthothi. Yena ubelokhu engiyifonela kathi esemile kule zinsuku, emfonele into ukuthi ngaziphi imbuzi yakhe zangenzana. Amaponsi akangeke ambotha ripoti eZimbabwe, angikwazi besitshoni le.
So singathi uyanitshela sibili ngoba usela bakhe?
Hhayi, uyanitshela kakhulu kakhulu kakhulu, kodwa ukuthi ungabi endawo ma ucathile. Ebembhalela la ma-meseji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona, ngemva khonapho mbanjwe yicorona khanya ubezile ukuthi mbaze ikhona. Namfonela athi ikhona ikukhuthile mfana, ngiphothe wavanti. Hayi, ukuthiwe ngijana ngabe ushiwa kuthatha. Athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela.
Kwenziwa kuyini ukuthi amapholisa engambophi?
Hayi, nama ngikwazi, angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini, ngoba yena kwamtshela wathi eZimbabwe angeke abotshwe ipolisi. So ma etsho njalo ukuthi uphinde ubone la mapholisa engambophi, ngoba ahamba emapholiseni ngayoripota indaba. Sahamba la mapholisa, ngahamba la mapholisa ngasuka ngafika epolice station, sahamba sayamdinga nalapho azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphalathela khona utshwala. Sayafika akaze simbone. Njengaya epolice station kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota, ngathi akakaze lize lutho. Wathi hayi, ngamtshela ngathi phela lokhu angibonela lemini, bathi hayi sizambana wama kunja.
Umnumzana Sindiso Mkhwanazi Khumalo uhlala eNsiza. Siphindela kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi.
Uma sihamba ngoHarare Road ubheke Harare, uHarare Road khophana zilentaba zidina kule ndawo kona khona okuthiwa yilokhadi. Ma udlila kancane sekufika le toilet, so bebesuka lazo khona phana. I think olokhadi yinyathi liyani but kubambeni kunebhawundari, yikho kuthi ibhawundari eyithize. So beziphuma ngapha enyathi izongena ngapha eyithize imbuzi lezi. Kukhanya kwakuzimbuzi kade ziningi kakhulu sibili. Abona thilo ziwa redi khonapho ngokuze kwakhona. So bezisuka zingena ngapha eyithize kugodlana. So umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza kuthiwa ngumazibawa. Ngobezenza umprofit inyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezo. Sozembuzo omunye lamo.
Ye, sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ekade ziqambulwa khonapho, akusitshele futhi ngamafutshane.
Bezikhona ezimbalwa abadali nakhamuzi zigcine sezikhona into zawonakala zasebekokana izakhamizi yakhona phana ukuthi hayi asike zame ukuthi silandele si-tre.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays no Stanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo lwesiKristu. Unyathi udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela koBulawayo. Uxoxa lo Ezazisa Sibanda.
Baviki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo. Namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli, asizwe ukuthi usiphatheleni.
Ndabuka le eNkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye nendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop, ezinye zikhuluma ngothando, ezinye zikhuluma ngokuphila general.
Kade kula u Stanley okwamanje sephele elinye idlalathe elitsha.
So ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, esibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi esifana na lale ingoma ethi bangibiza ngamalume, inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalade engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esisebenzisana nabanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe-gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithule i-afropop. I-gospel yangikhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayele guitar, bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Ngathi ucela ukuchaza emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashoota ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then ku WhatsApp ngitholakala ku 0734533075, inamba ya South Africa.
Namhlanje besikwese lomfa kamdluli uStanley Nyathi kuhlelo Woza Woza Friday mpelasonto endlekini lonke. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Zelonke, it is a long, but the boss must keep my fellow.
ulivalisela emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKristu be lilale.